Mwari vanorwisa rudzi kana vanhu vasingadi kutendeuka. Mwari vanorwisa rudzi kana vanhu vachinge vasingadi kutendeuka. Chidzidzo chanhasi chinobva muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Nahumi. Saka ndoda kutanga nekuverenga bhuku ramuprofita Nahumi chitsauko chechipiri. Bhaibheri rinoti, muputsanyi wauya kuzorwa nemi. Rindirai nhare, tarirai nzira, simbisai zviuno zvenyu, itai nesimba renyu kwazvo, nokuti Jehovha unodzosa kurumbidzwa kukuru kwaJakobho sokurumbidzwa kukuru kwaIsraeri. Nokuti vadururi vakavadurura vakaparadza matavi emizambiringa yavo, nhovo dzemhare dzake dzakatsvukiswa. Varume vakatsunga vakapfeka nguo tsvuku, matare engoro anopenya nezuva rokuzvigadzira kwake, mapfumo ake emisipresi anosimudzwa. Ngoro dzinovirima munzira dzomumusha, dzinobonderana pamapani, dzakafanana namazhenje, dzinomhanya semheni. Unorangarira vakuru vake vanogumburwa pakufamba kwavo, vanomhanyira kurusvingo rwaro pakagadzirwa chitaviridzo. Masuo enzizi akazarurwa, imba yamambo yakanyauka, shoko ratemwa rokuti rakafukurwa rakatapwa. Vashandiri varo vanochema namanzwi akaita seinjiva vachizvirova zvipfuwa zvavo. Asi kubva kare Ninivha rakanga rakaita sedziva remvura. Kunyange zvakadaro vanotiza, vanodana vachiti, mirai, mirai, asi hakuna unocheuka. Pambai siriveri, pambai ndarama, nokuti kuwanda kwazvo hakuperi, iyo fuma yenhumbi dzakaishonaka. Harine chinhu, rinoshayiwa zvose, rava dongo, mwoyo unonyauka, mabvi anobonderana, kurwadziwa kuripo pazviuno zvose, zviso zvavose zvacheneruka. Nzvimbo yeshumba iripi? Panodyira shumba duku ndapapi? Ndapapi panofamba shumba nehadzi yayo nomwana weshumba? Kusina unodzikarudza. Shumba yaibvamburanya zvakaringana vana vayo, yaidzipira hadzi dzayo, yaizadza mapako ayo nezvayairuma, nenzvimbo dzayo nezvayaibata. Tarirai, ndine mhaka nemi, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Ndichapisa ngoro dzaro dziite hutsi, munondo uchapedza shumba dzenyu duku. Ndichabvisa zvawakapamba panyika, inzwi renhume dzako haringatongonzwikwizve. Muteereri, muchirongwa chakapfuura takataura, takakurukura, takadzidzisana zvikuru sei tichitarisa bhuku ramuprofita Nahumi chitsauko chechipiri kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechishanu. Muchidzidzo chanhasi ndiri kuda kuti tinyanyotarisa bhuku ramuprofita Nahumi chitsauko chechipiri kubva pandima 6 kusvikira pandima 13. Ndinozosvika kundima 12 nendima 13 kana nguva ichinditendera. Kana isinawo kunditendera, pamwe handizopedza kusvika kundima 12 nekundima 13. Ndinogona kuperera pandima 11 kana kuti pandima 12. Asi iwewe, sezvatinongoita nguva dzese setsika yedu, ndinenge ndichida kuti wozoenderera mberi uchiverenga pandinenge ndasiya, wobatanidza nezvatinenge takurukura muchirongwa kuti unyatsobatsirwa nechirongwa zvakakwana. Saka iko zvino ndoda kuverenga zvakare bhuku ramuprofita Nahumi chitsauko chechipiri kubva pandima 6 kusvika pandima 13. Ndisati ndatanga kutsanangura zvinhu zvandoda kutsanangura kuitira kuti tifambe pamwe chete. Bhaibheri rinoti, masuo enzizi akazarurwa, imba yamambo yakanyauka, shoko ratemwa rokuti rakafukurwa rakatapwa. Vashandiri varo vanochema namanzwi akaita seinjiva vachizvirova zvipfuwa zvavo. Asi kubva kare Ninivha rakanga rakaita sedziva remvura. Kunyange zvakadaro vanotiza, vanodana vachiti mirai, mirai, asi hakuna unocheuka. Pambai sirivheri, pambai ndarama, nokuti kuwanda kwazvo hakuperi. Iyo fuma yenhumbi dzakaishonaka harine chinhu, rinoshayiwa zvose, rava dongo, mwoyo unonyauka, mabvi anobonderana, kurwadziwa kuripo pazviuno zvose, zviso zvavose zvacheneruka. Nzvimbo yeshumba iripi? Panodyira shumba duku ndapapi? Ndapapi panofamba shumba nehadzi yayo nomwana weshumba kusina unodzikarudza? Shumba yaibvamburanya zvakaringana vana vayo, yaidzipira hadzi dzayo, yaizadza mapako ayo nezvayairuma, nenzvimba dzayo nezvayaibata. Tarirai, ndine mhaka nemi, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Ndichapisa ngoro dzaro dziite utsi, munondo uchapedza shumba dzenyu duku. Ndichabvisa zvawakapamba panyika, inzwi renhume dzako haringatongonzwikwizve. Muteereri, chitsauko chimwe chete ichochi chinova chitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Nahumi ndicho chandaive nacho muchidzidzo chakapfuura. Muchidzidzo chakapfuura ndakaguma ndiri pandima yechishanu kana kuti pandima 5. Nhasi ndichasimuka ndichibva nechitsauko chino pandima yechitanhatu kana kuti pandima 6 pandazoverenga kechipiri. Asi ndisati ndapfuurira hangu mberi, ndinongoda hangu kuti nditaure zvishoma-shoma zvandainge ndinazvo muchidzidzo chakapfuura. Muchidzidzo chakapfuura ndakambotaura pamusoro pekuti chigaro chavaAsiria chainge chichipenya zvikuru uye chaimhanya semheni. Ndakataura ndichiti chiprofita ichi chinodaidzirwa navamwe kuti dzainge dziri motokari dzanhasi uno. Chainge chichitaurwa muchiprofita chacho, ina handibvumirani nazvo kuti dzainge dziri motokari, aiwa, asi ini ndinoti zvainge zvichitaurwa apa zvaive zvinhu zvakatoitika kare zvikapfuura. Muhondo dzairwiwa navaAsiria nengoro dzavo, kubonderana kukuru kwaivepo sezvandaitsanangura muchidzidzo chakapfuura. Ndaitaura ndichiti ngoro dzavo dzainge dziine zvimwe zvisimbi zvainge zvakaita kunge jeko, zvainge zvichiiswa nechemumavhiri chaimo. Zvino ngoro iyi yaiti kana ichinge yagumana neimwe ngoro yemuvengi, ngoro yemuvengi yaibva yadamburwa vhiri racho, nechikonzero chekuti dzavavengi vavo dzainge dziri mavhiri akaitwa zvokuvezwa emiti kana kuti amatanda. Zvino pose pavainge vachirwa nengoro dzavo, pange pasina chakanaka, paingova nekubonderana kwega kwega. Ndizvo zvainge zvichiprofitwa namuprofita Nahumi. Uye ndakataura kuti chiprofita ichochi hachinei hacho nechekuita neupenyu hwedu isu nhasi. Ndiri kutaura kana dziri nyaya dziri kutaurwa apa nekuprofitwa apa. Asi kana riri shoko zvaro seshoko, rinogara rakadaro zvaro uye rinoramba richingobatsira kumarudzi namarudzi avanhu. Uye iwe neni tinofanira chaizvo kuti tidzidze chiprofita ichi, nokuti mune zvimwe zvichabatsira munhu anorarama zuva ranhasi uno. Zvino ndinoda kuti tipinde mune zvanhasi uno. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti Mwari vanorwisa rudzi kana vanhu vasingadi kutendeuka. Mwari vanorwisa rudzi kana vanhu vachinge vasingadi kutendeuka. Iko zvino ndoda kuti ndipinde muchikamu chandiruda kutsanangura chiri pasi pemusoro wekuti Mwari uchaparadza Ninivha. Mwari uchaparadza Ninivha. Pandima 6 muchitsauko chechipiri chebhuku ramuprofita Nahumi. Bhuku ramuprofita Nahumi chitsauko chechipiri pandima 6. Ndinoda kuti tipatarise zvakare shoko reupenyu rinoti ipapo, masuo enziza akazarurwa, imba yamambo yakanyauka. Nahumi anotaura pachena pano kuti rwizi rweTigire kana kuti Tigris rwaizoshandurwa kuva guta. Zvino nenguva iyo izvi zvainge zvichitaura mvura zhinji yakanaya chaizvo. Rwizi rwacho ndokusvika pachidanho chekuzara chaizvo napamusorosoro chaipo. Zvino chakaitika ndechekuti kunyange masvingo eguta chaiwo akabva akanganiswa nemvura, zvikapa kuti guta racho rose riite sekunge dziva chairo. Nhoroondo inotitaurira kuti chimwe chikamu chemasvingo eguta chakawira pasi. Chikamu chingangoita hacho 2.5 kilometers chemasvingo eguta reNiniva chainge chichitevedzana nerwizi. Zvino guta racho rainge rakavakwa zvakanaka chaizvo nechekumwe kwerwizi zvichipawo mukana kumvura kuti inyatsoerera zvayo. Asi mvura yakati ichiwanda ndokutora chimwe chikamu cherusvingo rwacho. Ini ndinotenda hangu kuti zvose izvi kwainge kuri kuita kwaMwari. Ndinogara ndichitaura kuti Mwari vanoita zvavanoda nenguva yavo yavanoda, uye hakuna munhu angagona kudzivisa Mwari pachinhu chipi nechipi chavanenge vada havo kuita. NdiMwarizve, chero nhasi uno vakangozvifunga kuti munyika muno ngamuzare mvura sezvakamboitika mune dzimwe nzvimbo mugore ra2001, zvinongoitika saizvozvo. Chero Mwari vakada kuti munyika muno muve nenzara seyakambovemo mugore ra2002, inongovapo zvisinei hazvo kuti mvura yainge ichinaya. Kana Mwari vakada havo, kunogona kuva nezuva rinopisa chaizvo zvikashamisa vanhu. NdiMwari vanongoita havo zvavanenge vada nenguva iyoyo. Chinodiwa chete ndechekuti munhu anzwisise kushanda kwaMwari dzimwe nguva, nekuti dzimwe nguva Mwari vanoshanda nenzira inoshamisa chaizvo, vachiita zvinoshamisa chaizvo. Zvino rusvingo rweguta parwakawa zvakabva zvaita kuti nemuvengi achiwanawo mukana wokupinda muguta macho. Nokumwe kutaura, mvura zhinji yakabva yatova mukana mukuru chaizvo wokuti muvengi agone kupinda muguta zviri nyore chaizvo izvo. Kuvanhu vainge vachigara muguta chainge chiri chinhu chakaveipira chaizvo, asi kumuvengi wainge utori mukana mukuru kwazvo. Zvinobva zvaita sokunge Mwari vainge vachibatsirawo chaizvo kukuparadzwa kweguta racho. Masuo enzizi ainge azarurwa, guta rainge rawisirwa haro pasi. Zvino tinotaurirwa kuti muvengi ainge avhura makoronga ekudiridzira zvikapa kuti muguta pose pose vave nemvura. Ndinoona kuti uyu wanga uri mukana mukuru chaizvo kumuvengi. Ndinoona muvengi achifara chaizvo nokuda kwechinhu ichi chainge chaitika nenguva iyi. Ndinoda kuenda pandima 7 mubhuku ramuprofita Nahumi chitsauko chechipiri. Bhuku ramuprofita Nahumi chitsauko chechipiri pandima 7, shoko roupenyu rinoti: shoko ratemwa rokuti rakafukurwa rakatapwa, vashandiri varo vanochema namanzwi akaita seenjiva vachizvirova zvifuwa zvavo. Mufananidzo watinopiwa naNahumi pano unobva wandiyeuchidza mazuva ayo andainge ndichiri mudiki, apo ndaifudza mombe kumusha. Zvino painge paine chimwe chidziva chatainomwisa mombe dzedu. Chidziva ichocho chaifarirwa neshiri. Zvino dzimwe nguva taiti kana tichida kubata njiva ndipo pataienda ipapo. Zvino taiti kana tichinge tapfuura nendandi dzedu taidzipfuura dzotiza. Zvino padzaibhururuka pacho waibva wanzwa ruzha rwaiitwa nemapapiro adzo. Dzainge dzichiita sokunge dzinorova pachifuwa chaipo. Zvino ini ndakambotaurirwa kuti ruzha runoitwa nenjiva ndirwo runopa kuti dzizonzi njiva dzamangwanani, uye ndakaudzwa kuti zvinonzwarwo nokuda kwekuti runenge ruri rudo kana kuti kudana kwerudo kwenjiva. Zvino ndiwo mufananidzo mumwe chete watinopiwa namuprofita Nahumi. Pandima 8 muchitsauko chechipiri chebhuku ramuprofita Nahumi chitsauko 2 pandima 8, shoko roupenyu rinoti: asi kubva kare Ninivha rakanga rakaita sedziva remvura, kunyange zvakadaro vanotiza. Vanodana vachiti mirai mirai, asi hakuna unocheuka. Ninivha rinotaurwa kuti rainge ragara haro richiita sedziva remvura, asi zvino mafashamo anobva auya. Rinobva raita zvino sokunge nyanza. Zvino pachava nokudanidzira kuti mirai mirai, asi hakuna kana nemumwe chete achacheuka. Zvanzi chirevo chinenge chichiuya kubva kuna vanenge vachivatungamirira vacho, vachivavudza zvavanenge vachifanira kuti vaite chaizvo. Zvino ivo nokuda kwekuti vanenge vachiona mafashamo emvura uye kuti muvengi anenge achiuya, vanosarudza havo kusateerera zvavanenge vachiudzwa zvacho, vachida havo kutiza vachifuratira muvengi wavo. Ndinoona kuti vainge vachiona kuti kutiza ndiko chete kwaizogona kuponesa upenyu hwavo pane kuteerera zvinenge zvichitaurwa. Chero nesuo nhasi uno muupenyu hwedu, dzimwe nguva munhu kumutaurira kuti gara chete panzvimbo hauna chingakuwana haangambobvumirani nazvo. Zvakangofanana nemunhu anoti achipinda mumusha womumwe munhu, zvino imbwa dzotanga kumumhanyira. Zvichida muridzi wacho wotanga kudaidzira kuti usatiza, mira chete. Zvinoita sokunge kunyengera chaiko kunenge kuchiitwa. Dzimwe nguva unoona munhu achiramba achitiza chete. Panapa vanhu havana kutenda kumira. Kumira chaiko chainge chiri chinhu chavaiona sokunge ndiko kuparadza upenyu hwavo. Vakati zvichida kutiza ndiko chaiko, ndivo zvavo, tsoka ndibereke. Pandima 9 muchitsauko chechipiri chebhuku ramuprofita Nahumi. Bhuku ramuprofita Nahumi chitsauko 2 pandima 9. Shoko roupenyu rinoti, pambai siriveri, pambai ndarama, nokuti kuwanda kwazvo hakuperi, iyo fuma yenhumbi dzakaisvonaka. Muvengi pano tinomunzwa achitaurirwa kuti atore siriveri, atore ndarama. Zvino dzinokuda kwekuwanda kwazvo hazvaigona kana kupera. Guta reNinivha rainge riri guta rine upfumi chaizvo, uye rainge rakashongedzwa chaizvo. Zvino ndinoona zvino upfumi hwacho hwose huchiiswa zvino kumuvengi, chinova chinhu chinorwadza chaizvo. Chimwe chinondirwadza ndechekuti vanhu vacho vaitoita zvokutotiza chaizvo ufungi. Mudikani, guta rainge rakanaka chaizvo, uye navanhu vaigara muguta macho vainge vagere pamutamba rakede chaipo, nokuda kwekuti vainge vaine mukanawo wekuvawo neupfumi hwacho. Ini ndiko kutenda kwangu kwandinako kuti munhu achigara muguta guru rine upfumi, naiyewo anofanirawo kudanwa kwazvo neupfumi. Guta iri rainge richiremekedzwa chaizvo. Vanhu vaibva kuna mamwe maguta kana kune dzimwe nzvimbo vaiuyawo nezvavaiuya nazvo vachizopa kuguta racho. Saka guta raibva rapfuma chaizvo. Shoko roupenyu pandima 10 muchitsauko chechipiri chebhuku ramuprofita Nahumi. Bhuku ramuprofita Nahumi chitsauko 2 pandima 10. Shoko roupenyu rinoti iro, harine chinhu, rinoshayiwa zvose, rava dongo, mwoyo unonyauka, mabvi anobonderana, kurwadziwa kuripo pazviuno zvose, zviso zvavose zvacheneruka. Asiria yainge yaunganidza zvinhu zvizhinji kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vainge vaunganidzira zvose panzvimbo imwe chete. Zvino apa muvengi anouya ndokutora zvose. Tanzwa kuti mwoyo yavo yakanyauka, namabvi avo ndokugumana-gumana. Ichi chinenge chiri chiratidzo chekuti munhu anenge achitya chaizvo. Zvino kutya kuya kunenge kuzere mumwoyo memunhu, ndiko kunozokonzera kuti mabvi emunhu atange kurovana-rovana. Izvi ndizvo zvainge zvichiitika zvino kubva Asiria. Vainge vabatwa nokutya kukuru kwazvo. Zvino ini handifungi kuti vaigona kuwana simba rokurwa nomuvengi, nokuti kana munhu achidedera mabvi achirovana-rovana anenge asina simba zvachose. Dzimwe nguva chero nekumira chaiko kunenge kuchitomunetsa, kunyange nekurwadziwa chaiko kwaizovapo muzviuno zvavo. Chimwe chataurwa chinondinakidza ndechekuti kunyange nezviso zvavo hanzi zvichacheneruka. Iyi yainge iri nguva yokutya kukuru, nokuti chimwe chinhu chavaiziva ndechekuti ivo pachavo vainge vachivengwa nenyika yenguva iyoyo. Vavakidzani vavo vose vainge vachivavenga. Ini ndinofunga kuti vanhu ava vainge vachifuka masaki uye vachiisa madota mumusoro mavo. Ufunge iyi yainge iri nguva yakaoma chaizvo muupenyu hwavo. Ndinotenda kuti nguva yakadai ndiyo nguva munhu yaanoona sekunge nyika inenge yapidiguka. Chinhu chimwe nechimwe chinenge chichingokuipira chete. Pandima 11 muchitsauko chechipiri chebhuku ramuprofita Nahumi. Bhuku ramuprofita Nahumi chitsauko 2 pandima 11. Shoko roupenyu rinoti, nzvimbo yeshumba iripi? Panodyira shumba duku ndapapi? Ndapapi panofamba shumba nehadzi yayo, nomwana weshumba kusina unodzikarudza? Vose vaAsiria nevebhabhironi vainge vachishandisa shumba sechiratidzo chavo chekuratidza umambo kana kuti utongi hwavo kana kuti simba ravo. Zvino pano Nahumi anogona kunge anga achitaura shumba chaidzo kana kuti anga achitaura kuvarume vavo vechidiki vane simba, nokuti shumba dzaimirira simba reutongi sekutaura kwandatoita. Zvino kunyange zvaireva shumba chaidzo kana kuti kwete, nyaya huru pano ndeyekuti zvino kwakanga kuchisina shumba dzacho, dzafa hadzo. Mudikani, ndinoda kuti ini ndichiguma pano, asi iwe upfuurire mberi nendima 12 pamwe chete nendima 13 mubhuku ramuprofita Nahumi chitsauko chechipiri. Sekukutaurira kwandaita, ndanga ndichizviziva kuti pamwe nguva ichandiperera, handizokwanisi kusvika pandima 12 nendima 13. Saka ndinoda kuti uzotorawo nguva yako woverenga ndima 12 nendima 13 weibatanidza nezvimwe zvese zvatanga tichitaura. Ndinotenda kuti uchabatsirwa zvikuru pauchaverenga ndima idzodzi. Panapa ndipo pandinoguma nekuda kwenguva yangu. Chidzidzo chinotevera chichabva muchitsauko chechitatu chebhuku ramuprofita Nahumi. Ndinoda kupedzisa ndichiti kwauri, uchenjerere upenyu hwako, nokuti Mwari vanogona kubvisa rusvingo rwavo neruzhowa rwavo pauri muvengi akakuparadza. Chinoita kuti usapinde mutsaona, chinoita kuti usaparare, chinoita kuti usapinde mune mamwe matambudziko anogona kunge uchipinda maari, ichengetedzo yaMwari. Saka zvinokosha kuti iwe utendeuke, ufadze Mwari pane zvose zvaungada kuita. Ini ndinoti Mwari vakukomborere.